hongu muzvikoro varairidzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba, mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa nemamwe madhipatimendi emugavhenmendi asina kuwanikwa navarayiri. Bati chikuru chinotinetsa isusu sangano romiri yavarayiri ndeyekuti vakapiwa mavhocha zvokuti vanotenga zvinhu, hapana vakambofilisa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvokuti tozokupa vhenda namba zvinhu zvine mandorokwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarison shops anozobatsira masoja, mapurisa, maCIO nevekuprison service. Nokuti taona kuti 2.5% yanga yaitwa, takabvunza kucabinet kuti sei vachida kubatira macivil servants zvinozobatsira kuti mushandi unobvisa mari ye 2.5 yokubatsira umwe mushandi. Saka hurumende yakaita sokuti zviri voluntary. Saka ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu tete aya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu ari kunzi vanyora yavazhou haasi kuratidza here kuti izvii zvaari kutaura nezvazvo?
Haana zvaanotaura kuti ndezvei, anoda kuti munhu akomplite zita rake, PC namba neID namba, asi idzitsanangudzo dzinobva kumahedmaster kana vava kutsanangudzira varayiridzi kuti sei vachikomplita iwo. Ndo vari kutaurao zvamavhocha namba.
Zviri kuitika matunhu api vazhou?
Takazviona zvakanyanya kumasvingo, asi kumashonaland east zvavako futi, kumashonaland west zvavako futi, uko vari kutaura zvamavhenda numbers. Saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese.
Saka imi sesangano matanhu apa amuri kutora?
Isu takaita zvinhu zviviri. Chokutanga hurumende yaita 2.5, takanyorera kuhurumende tichiramba. Vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary. Isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary, takazoenda kuvarayiri tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro. Saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora tozomirira kuona kuti zvinozoita sei. Asi ndinofunga kuti sangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anofunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarison shop.